umwe mugari vaEmerson Madzana vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo hazvishamisi kuti vamugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro asi vati vanoona vamugabe vachisiya chigaro chavo munguva pfupi iri kutevera
ndizvo zvinongoita vanhu vanodzvinyirira okay look at Saddam kata vefight mpaka vazopererwa tinovimba kuti sunungukohwa pedyo
izvi zvatsinirwawo navaeliot stole avo vati vanhu vavafanirwe kuora mwoyo vachienzanisa nhoroondo yenyika nenhoroondo yekufamba kwevana veisraeri vachibva muutapwa kuenda munyika yehuchi nemukaka kucanaan yavaive vavimbiswa namwari mukuru wesangano rehashtag this constitution our constitution muzvare abigail mupambi vati kunyange zvikadii vanoona utongi hwavamugabe huchipera nekukasika vatiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vanofanirwa kungwarira kuti vasakoshewa kuti hondo yekugadzirisa bumbiro remutemo yenyika haina kupera
takanguva taidzirira semasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa asi zvazonaka kuti zvanesa uno muzanupiyefu this time around tabva tabatana pamwe chete asi tapedza chiitiko ichi tinofanira kukurumidza kudzokera kubhora tinogadzira nyaya yomugwagwa unoenda kumaelections mareforms tione kuti zvinhu zvese zvakamira muorder zvinhu zvinenge vana aipa zvaalainiwa neconstitution aipa neposa vanga zvichishungurudza makore ose saka tinofanira kurangarira zvakare kuti tichipedza kuita izvozvo ZANU PF iri kuramba iripo ende inoramba iri ZANU PF isu samaopposition todzokera kundima kwedu kana tichidzokera isuwo savanomirira kodzero dzavanhu todzokera kundima nokukurumidza
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vatsinhirawo izvi vachiti nekuda kwekuti zviri kuitika munyika pari zvino zvinhu zvakakosha zvikuru munhoroondo yenyika vanhu vanogona kufarisa zvokuzoteererwa nemazano ekuti voenda sei mberi
tinoziva pakaitika zviitiko zvakadai panowanzova nekuvhiringidzana vhiringidzana pakuedza kuwana nzira yakanaka yekuti tiinde mberi yatinoti way forward nechirungu ngatiregei kuwira mugomba rakadaro kuti tinozotadza kuziva kuti tinofanira kuitei senyika zapo iri kuti ngatichitangisai transitional process ichagadzirisa matambudziko ari imidhiete atirikusangana nawo senyika upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka tikuda kuti transitional authority munguva pfupfupi yaichashanda itarise kuti economy inostabilize yotarisa zvakare maconstitutional reforms isu satisarudze mareforms tichida ese
pari zvino veruzhinji vari kukwenya mhuno dzavo nekasiyanwa vakamirira kunzwa kuti vamugabe vasiya basa uye kuti chii chichatevera mumashure ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.